Varimi ava vanodyara gorosi ravo mumatoro muna kubvumbi vachizorikohwa muna chikunguru pasina madiridziro. Asi vanoti chiri kuvadzosera kumashure rubatsiro rwehurumende runozouya muna chikunguru kana kuna gumiguru vave kutokohwa. Mumwe murimi wegorosi vaClayton Chakachaka vemumusha wemuyengwa muwadi 2 pasi pamambongezi vanoti urombo hwavo huri kuramba huchiwedzera sezvo vari kutadza kurima gorosi ravo zvakanaka nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Vanonoka kupiwa mainputs. Vanotipa mainputs nguva yapera yekuti patine takatarisira kuti tidyare. Unoona imwe nguva pabuda huswa kuzonopagadzira kuti udyare witi yako haa. Nenge watononoka wasiyiwa nemwaka. Saka haizombosvika witi zvakanaka. Takanga ndine 1.5 hectares. Saka hapana chandakakwanisa kuita ipapo. Ndakangowanawo kuti mhuri idyo zvayo hausi. Ndapunyaira hazoshaya musodzi saka.
Patabvunza kuti sei vagare vachida kungopihwa zvikwanisiro makore ose, vachakataka vati kana vasingakwanise kupihwa zvikoreti zvekurima nemabhangi, hurumende inofanirwa kuramba ichivabatsira sezvainoitawo kuvarimi vakawanda.
Right, izvo zvatizvirambi ende ndoupenyu hwatairarama kudhara nababa tichiona. Kunenge kuchifanira kuitwa maloans. Hurumende ikaichikwanisa kutiitira maloans, kuchiitwa maprozira kuti varimi vawaniswe zvekurimisa vachibhadhara. Zvikwereti zvavo zvavanenge vatora aya vanoti masoft loans nekuti ndokwanisawo kuti ndikaendesa 2 tani vobatawo mari yavo yezvavanenge vakandipa imowo ndipowe cash kuitira kuti ndiwane machengetero emhuri tichingoenda tichibhadharana tichidaro ndokunga zvinotifambira.
Izvi zvatsigirwa nemumwe murimi wegorosi amai Maudi Sibanda.
Tisu pakurima kwedu witi kunonoka kuwana satellite nembeu yacho patinozorima mvura inenge pasi patooma mvura yaizonyatsonaya mwaka wacho mvura unenge wakutaka kuti witi yedu izokura tisvike pakuikohwa tisi kuzokwani inenge yaenderwa nemvura zvipfuwo zvinenge zvakufamba pese pese zvisakwanisa kuti ikure zvakanaka zvozodyiwa uye mvura izvinobva zvaoma nezvo.
Sachigaro rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti vanonzwa zvichemo zvakadai gore rega rega asi hurumende inogara ichivimbisa kugadzirisa dambudziko iri.
Ndinokurudzira hurumende nevamwe vanopa zvokurimisa kuti vaongorore munzvimbo dzose kana vachinge vava kupa zvokurimisa zvezvimwe zvirimwa zvakaita segorosi.
Amai GT vanoti hurumende inofanirwa kupa ruyamuro kuvarimi vepasi senzira yekupedza urombo munyika.
Varimi ava vanokurudzirwa kunyoresa kuAgritech office kana kutaura nevanomirira varimi munzvimbo dzavo kuitira kuti vakwanise kupiwawo mainputs nenguva kana vachinge vachida chirongwa chokurima gorosi. Kunyanya kune varimi vanenge vari kunzvimbo dzisinganyanyorimwe gorosi nokuti zvinoshandiswa hazvisviki kwavanenge vari.
Mumwe wavatevedzeri vegurukota rezvekurima vaPeter Haritatos vaudza Studio 7 kuti varimi vose vanofanirwa kupiwa zvikwanisiro paine nguva. VaHaritatos vanoti pane rubatsiro runobva kuhurumende rwePresidential Input Program neNational Enhanced Agriculture Productivity Scheme runofanirwa kuyamura munhu wese anoda kurima. Asi vanoti varimi vanofanirwa kugona kuzvimirira vasingarambe vachitarisira kupiwa zvikwanisiro nehurumende. Nyika inoda gorosi rinosvika matani mazana matatu nemakumi masere zviuru kana kuti 360,000. Asi gore rapera varimi vakarima gorosi rinosvika mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330,000 metric tons. Gore rino munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti vari kutarisira kuti vanokohwa gorosi rinodarika matani zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemasere kana kuti 380,000. Izvi vamwe vari kuramba vachiti zvinogona kukanganiswa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi sezvo kumapurazi gorosi richida kudiridzwa nemvura. Dzimwe nyanzvi dzezvekurima dzinoti kusarimwa zvakanaka kwegorosi munyika ndiko kuri kuita kuti nyika irambe ichipemha gorosi kune dzimwe nyika zvinozoita kuti mutengo wechingwa urambe uchingokwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.